not.
It's so nice to get to come to the house.
Muropafadzwe hama. Zvakanaka kwazvo kuti tiuye kuimba yacho. Ndinofunga kuti ndakanga ndichinzvera rimwe gwaro imwe nguva yapfuura. Uye iro rakataura kuti apo Jesu paakaswedera pedyo neJerusarema kuti vadzidzi vakasimudza meso avo uye vakaona guta dzvene riri chinhambwe. Zvino vakatanga kufara uye nekutaura kuti zvino umambo huchadzoreredzwa. Zvino mumwe murume uyo akanga achitaura kana kuti akanga achitaura nezvekushanya kuPalestine nguva shoma yapfuura, uye iye akataura kuti vanhu zvino ugore rapfuura vakanga vachiuya kune imwe nzvimbo yekuti kana vachinge vauya kumusoro vachibva mumupata uye votarisa seri kwepanokona nzira imwe chete iyo Jesu nevadzidzi vakanga vari pairi panguva iyoyo, pokuti kana vachinge vaona guta vanotanga kuchema. Munoziva, ndinotenda paiva nechimwe chinhu icho vadzidzi ivavo mumazuva iwayo chavakanzwa chokuti umambo hwaizodzoreredzwa zvekare, uye zvino nguva yava kuda kukwana. Uye ndinotenda ndiwo manzwiro ari pavanhu ekuti umambo hwava pedyo nekugadzirira kudzoreredzwa zvekare. Hama Neville, mufudzi wedu ane nyasha uye akaropafadzwa, vachangobva kutaura neni pamusoro perumutsiriro huri kuzoitwa pano patabhanakeri muhusiku hushoma kuti ndinge ndichinamata pamusoro paro. Uye ini ndavaudza kuti ndafunga kuti chinozova chinhu chakaropafadzwa. Haukwanise kunguva nerumutsiriro rwakawandisa. Uye nguva zhinji tinowana maonero asiri iwo erumutsiriro. Rumutsiriro harusi zvakanyanya nyaya yekuunza nhengo itsva, asi kumutsiridza avo vatinavo nechekare. Uye ndiri ndinofanira kutaura izvi nekuti ndinozvitaura kubva pakadzika pemwoyo wangu kuti ndinotanga kuwana mamwe manzwiro akasiyana ipo pano patabhanakeri. Pane izvo zvazvainge zviri kwenguva yakareba, mamwe manzwiro eimwe pfungwa yakadzama yepamweya seai ayaimbenge inawo nguva refu yapfuura, icho chiya chinodzikamisa uye chine nheyo chaiyo. Uye ndinotarira kuti Mwari vacharopafadza chechi inodiki uye zvekare musimba rayo. Uye ndinoona chirongwa chekuvaka chichienderera mberi. Uye ndinofunga kuti ichocho chinhu chikuru, nekuti munguva pfupi kana inotevera isu vanhu vechikuru tichakumura nhumbi dzekurwa nadzo uye todzipa mumaoko evana vedu uye tofamba tichikwira masitepisi aye endarama. Rimwe zuva ndakapfuura mucherechedzo uya wepakati nepakati zvino wemakore makumi mashanu ekubereko, handikwanise kutongozvicherechedza izvozvo. Hazvitaridzike sekunge panga pasina nguva kubva pandaitakura magrosari aChris Meisner angangoita makore gumi nematanhatu ekuberekwa, asi akangoenda kumwe kunhu. Izvozvo zvinongoratidza kuti pano hatina guta richagara riripo, asi tiri kutsvaga iro richauya. Uye ndiro guta iro Mwari vari muvaki waro, uye hakuzombove nemagumo ikoko. Mangwanani ano, apo pandanga ndichitaura pamusoro pechidzidzo chezuva raamai uye ndichiedza kuisa amai panzvimbo kwete sezvavari chaizvo, vakachembera vaine mafinya mafinya nezvose izvi, madondoro avo kana imwewo wheelchair yekare kana kuti cheya ine pekutsamisa maoko uye nekapoto kadiki kemaruva kakagara parutivi pavo. Asi amai murumuko vadzoreredzwa kuumhandara hwavo uye vakamira vachibwinya samambokadzi.
That's the way I like to think of my mother.
Ndiyo nzira yandinofarira kufunga nezvamai vangu. Handidi kufunga nezvavo sezvavari nhasi vachembera. Ndinofarira kufunga nezveizvo zviri kuuya, uye ndinoziva kuti imi munonzwa zvimwe chete pamusoro pevana amai venyu kuungane zvavo sezvavari chaizvo mumwoyo mavo. Kunyange vazhinji sezvinotaurwa nemudetembi, upenyu hwaive husiri nyore kwavari, asi ivo vaizodzokorora kuurarama zvakare kungoti vakuitire chimwe chinhu. Saka Mwari vari kuzoita nzira yokuti ivo vagone kurarama newe nekusingaperi. Saka ndinofara nazvo. Handizivi kuti sei ndapa chiziviso ichi mangwanani ano kuti ndaizotaura manheru ano kana Ishe vachitendera. Nezve ndianiko uyu? Zvirokwazvo handizivi kuti ndichazviita sei, asi tanga ndakabatikana kusvikira zvingaiti awa nemaminitsi gumi apfuura ndiri pahurukuro masikati ose, uye ndanga ndine nhare dzakakosha nedzaida kukurumidzirwa. Handina kukwanisa kubudirira padziri, uye ndinoda kuti murambe muchinamatira chiremba Sam. Ivo vari kuita zvakanaka, uye tinotenda kwazvo. Uye chiremba Baldwin naamai Baldwin vari vaviri vari kupora, vari kuita zvakanaka. Ndiri kuda kuti muise mumwe mutsva pamutsara wenyu wekunamatira masikati ano. NdiHarry Lees Zasi kuno, mutengesi wemishonga yekurapa. Harry ishamwari yangu pachangu. Uye nguva dzose ndamuziva ndakafunga kuti aive muKristu kusvikira masikati ano, apo munin'ina wake aisa chikumbiro cheruponeso rwemweya wake. Hama Mike Egan vaunza mutirasti wedu pano, vaunza nhau dzacho, uye Harry ari muchinhano chakaipa kwazvo kunze uko muchipatara. Ndanga ndisingazive kuti aifunga zvakanyanya kudaro nezvangu, asi iye aramba mufudzi wake pachake masikati ano, kana kuti mufudzi wekuchechi kwaanoenda, uye achida kuti ini ndiuye kuzomuona, uye ndinoda kuenda kunomuona. Saka namatirai Harry. Tiri kufara pano manheru ano kucherechedza idzo shamwari dzangu dziri pano dzinobva zasi kuGeorgia, hama Wells Evans nemhuri yavo. Ndiri kuona zvekare vamwe vaenzi avo vandanga ndisingazivi zvichida vanga vari pano mangwanani ano. Kana ndisiri kukanganisa, ndiri kuona hama nehanzvadzi Elma Collins kumashure uko, vanobva kuPhoenix, Arizona. Oh, hamuna kushanduka. Zvinotaridzika sekunge munofanira kunge makapfeka mbatya dzenyu dzemunjanji, uye uchiuya muno muchibva kunjanji, uye tinokugamuchirai muchidzoka kumba. Handikwanise kukukumbirai kuti mugare kuno nekuti makawana nzvimbo iri nani. Munoona izvozvo zvakanaka kwazvo. Phoenix, ndinoda kuzogarako rimwe zuva pachangu. Uyezve ndiri kuona hama Smith pano vekuChurch of God kunze uko. Hama Smith rakapiwa kwandiri bhuku renyu iki rimwe zuva, kana kuti nezuro masikati nguva yapera. Handisati ndariverengana zvino, asi ini zvechokwadi ndicharitsigira chero bedzi ndichiziva kuti ndimi makarinyora. Iro rinofanira kuva riri gwaro remazviro kwazvo rechokwadi. Mwari vakuropafadzei, uye ndinotarira kuti rinobudirira. Uye nevamwe vakawanda vandinokwanisa kutaura, mose munogamuchirwa pano patabhanakeri. Ndafarira rwiyo rwuya mangwanani ano rwe hanzvadzi Strika, avo vaimba iye ari kutarisa kuburikidza nemumaburi kwaari. Hama dzangu maMennonite pano, ndinofara kuva navo muno. Uye imi mose, imwe shamwari pano ndinotenda inobva kuIllinois, mwanakomana wavo ari kurekodha ari kumashure. Ndasangana navo zvekare, uye nevakawanda kwazvo. Ndinogona usafunge kuti ndiri kukuzvidza kana ndikasadaidza zita rako, asi ndinongokuchingamidzai mese. Zvino ngativerengei manheru ano kuitira chidzidzo chegwaro kubva muna Mateo chitsauko 21 tangira pandima 1, uye toverenga tichidzika nechi11 dzose hadzo. Uye vakati vachiswedera Jerusarema, ipapo pakasvika, uye vakasvika paBetefagi pagomo remuOrivhi. Ipapo Jesu akatuma vadzidzi vaviri achiti kwavari, endai mumusha wakatarisana neni, uye pakarepo imi muchawana mbongoro yakasungirirwa ine mhuru yayo, pamwe nayo mudzisunungure uye muuye nadzo kwandiri.
And if any man say aught unto you, ye shall say the Lord has need of them.
Ani nani achitaura chinhu kwamuri, imi muchati Ishe vanodzida. uye pakarepo achadzituma. Izvozvo zvose zvakaitwa kuti izvo zvakataurwa nemuprofita zviitike achiti, udzai vanasikana weZioni, tarira mambo wako anouya muhunyoro, akatasva mbongoro nemwana wembongoro mukono. Uye vadzidzi vakaenda uye vakaita sezvavakarayirwa naJesu, uye vakaunza mbongoro nemhuru hono, uye vakaisa nguo dzavo pamusoro padzo, uye vakamugarisa pamusoro padzo. Uye momo huru kwazvo yakawarira nguo dzayo nzira, uye vakatemha matavi kubva mumiti vakawarira munzira, uye vakawanda avo vaitungamira mberi neavo vakanga vachitevera vakadanidzira vachiti, hosana kumwanakomana waDhavhidhi, wakaropafadzwa iye anouya muzita raShe, hosana kumusorosoro. Uye vakati apinga Jerusarema, guta rose rakazunguzwa vachiti, uyu ndianiko? Uye momo ikati, uyu ndiJesu, muprofita weNazareta. Ngatikotamisei misoro yedu tinamate. O Ishe, hatizivi izvo zvatingadai takataura dai takararama mumazuva iwayo. Asi tiri kurarama mune zuva rinodarika pakukura, apo patiri kumutarisira kuti auye. Uye sezvo tiri kuita gadziriro, Ishe, zviita kuti mwoyo yedu inge yakagadzirira, uye tichiunza zvisote zvose izvo zvatinokwanisa kuunganidza kubva muminda yegohwo zvose kumba nekunze kwenyika. Tiri kufunga pamwe nekutarisira panguva iyo yatichamuona achiuya akatasva bhiza jena, achiburuka pasi kubva pamasuo emukubwinya kuzoshandura pamwe nekugadzira mitumbi yedu ino yekare inoora kuva mutumbi unobwinya wakafanana newake, uko kusingagone kuva nechivi kana hapo nechiratidzo cherufu chingambopinda. Uye tichamuona sezvaari, uye tigorarama uye tigomuda nemumazera ose ayo achauya. Tinokutendai imi nokuda kwechechi ino, uye nekuda kwemufudzi wayo, uye nekuda kwematirasti nemadhikoni, uye nekuda kwemunhu wese uyo anouya pano, uye nekuda kwevayeni avo vari mumasuo edu, vanova makwai eboka rimwe chete asi vachibva havo kune rimwe danga. Taikumbira kuti imi mugova ropafadza pane ruano neupo hwenyu, uye tipewo kudya kweshoko renyu kuti tiende tichibva pano manheru ano tiine kutsunga kwekuva makristu ari nani pane zvatakambova. Dai taenda tiine tariro itsva mumwoyo medu, uye nemufaro tichimirira kuuya kwake. Kana neimwe nzira pakazova nevamwe pakati pedu avo vanorwara uye vanotambudzwa, hatizokanganwa kuvanamatira kuti ivo vachiuya muchivakwa manheru ano umo vataungana kuti tinamati vakauya muno vachirwara, dai vakabuda kunze vapora. Uye tinokumbira kuitira avo vari kupora vari mudzimba nemuzvipatara, uye vari panhoo dzekutambudzika, tinonamata o Mwari kuti tsitsi dzenyu dzizosvika zasi kwavari. Tinonamatira avo vasina hanya manheru ano, avo vasati varavira pamwe nekuona kuti Ishe vakanaka, vasingazive zvazvinoreva kudiwa naMwari. Ivo havatongonzwisise izvo zvavari kupotsa. Mwari. Dai. Imwe nefenyuro. Yepa wireless. Kana. Imwe onzira. Yabata moyo yavo. Uye manzwiro avo. Akwanise kutende utsirwa. Kwa muri. Musiwo wetsitsi usati wavharwa. Zvino ivo. Bozo varirwa kunze. Kuti vamire. Pamitongo pasina tsitsi. Tibatsirei Ishe. Zvinhu izvi tinonamata nemuzita raIshe Jesu uye kuitira kubwinya kwake tinozvikumbira. Amen. Vanhu vaive vakaungana vazere pose pamasuo. Uye migwagwa yaive yakazarisa uye pakanga pasina kana nzvimbo yekuti vanhu varare. Vakange vakarara kunze kwemasvingo munzvimbo dzese pasi nekuti iyi yaiva Pasika uye vanhu vaiuya kubva kumatunhu epasi rese anozivikanwa kuzonamata panguva iyi. Yakanga iri nguva apo gwayana repasika paraiurayiwa uyeko iro raimirira kudzikinurwa kwava kubva muIjipita muutapwa uye vaichengeta izvi pagore gore rega rega. Pasika huru iyi yaiitika uye yaiva imwe yenguva huru kwazvo ye kana kuti zviitiko zvechitendero chechijudha nekuti yaireva nguva yavakadzikinurwa. Vanhu vese vanoda kufunga nezvazvo nguva iyo yavakadzikinurwa kuti zvakadii mumwe nemumwe wedu manheru ano anokwanisa kudzokera kune nguva yatakadzikinurwa zvayaireva kwatiri. Ndinokwanisa kurangarira muchiitiko changu pachangu kuti mwoyo wangu wechikomana wainzwisa tsitsi waishuvira sei kubata Mwari. Ndakafunga dai ndaingokwanisa kukwira kumusoro uye ndogogodza pamukova wake uye ndotaura naye kwechinguva. Uye ndizvo imi munoziva nyaya yangu. Ndakatora bepa nepenzura uye ndaizonomunyorera tsamba nokuti handaikwanisa kutaura naye uye ndaiziva kuti aigara musango nekuti ndakange ndamunzwa uye ndakange ndaona kufamba kwake musango. Uye imwe nzira inozivikanwa yekare iyo yandaifamba ndichidzika nayo apo pandainge ndichivhima kana kuenda kunoraura. Ndakafunga kuti ndichangoiroverera pamuti uye ndoinyorera kuna vaJesu imwewo nzira hayo kuitira kuti mutoro wacho ubve pamwoyo wangu. Usiku huya zasi uku ndinokwanisa kukanganwa zera rangu, ndinokwanisa kukanganwa zita rangu imwe nguva, asi handimbofa ndakakanganwa nguva iyoyo apo paakandidzikinura kubva kuchivi. Chimwe chinhu chakaitika zasi mukati mangu icho chakandibatsira nemunguva huru dzemurima, nguva yerudzikinuro rwangu. Mitoro yezvivi yakandisiya uye ndakava munhu mutsva, ndakava chisikwa chitsva muna Kristu Jesu kubvira ipapo. Uye majudha aya anouya kumusoro ikoko gore rega rega uye paiva netsime mukati mechechi. Zvino ivo vaitora chingwa nemiriwo inovava negwayana uye vainwa kubva mutsime iri raiva muchechi uye vaifara pamwe chete nekuti Mwari vakanga vavaitira nyasha. Saka iyi ichiva nguva yepaseka uye kwete kuti yaingova Pasika bedzi asi yaiva Pasika yakakosha. Munoziva pane dzimwe nguva idzo dzatinoenda kuchechi uye tinogara tichakuenda, asi pane dzimwe nguva idzo chimwe chinhu chakatsaurwa chinoitika.
And this was one of those times the air was charged with expectancy.
Zino, ii, yaiva imwe yenguva idzodzo. Mepo, akanga yakazara netarisiro. Sezvazvino nguva, nhasi, meso ose, avo vaimuda, akanga akamutarisira kuti apinde pamusiwo. Iye ndinotenda kuti zvakadaro, zvakanyanya nhasi, kune avo vanomuda, vari kumutarisira. Mepo yakazara netarisiro. Apo, patiri kurarama muzuva ranhasi, apo nyika, zvechokwadi, yava mugomo mumwe chete, mukuru weunga, uye sainzi, iri kutiudza kuti, kwasara maminitsi matatu, kuti tisvike pakati peusiku. Uye, zvechokwadi chekuti, manga muchiverenga seni, rimwe zuva, nyaya iya, yemukuru wemauto uyu. Akataura kuti, kana pakava neimwe hondo zvekare, yaizongoitika kwemaminitsi maviri, kana matatu. Mazuva ekare, ekurwa hondo, ekupfura nepfuti, ekuchera makomba, ekuhwanda, izvozvo zvose zvakapera. Ivo vanoti hondo inotevera, ichangova maminitsi maviri, kana matatu. Rimwe zuva, mumwe munhu asina kugadzikana, zvakanaka, achatadza kuzvidzora, zvino, obva apfura rimwe remabhambu aya. Uye, kana vachinge vadaro, isu tine nzvimbo dzekuteerera, kwese kwese, kuti, tipfure, tichidzosera zvekare. Nyika, haingokwanisi kurarama pane izvozvo. Munhu wese papaseka, aiziva kuti chimwe chinhu, chakanga chiri kuzoitika, asi vakanga vasingazive kuti, chaive chiri chii. Uye, ndizvo zvazviri nhasi, pose munhu wese anoziva kuti, chimwe chinhu, chiri kuda kuitika. Munhu wese, anozviziva izvozvo, unokwanisa kutaura kumutadzi, unokwanisa kutaura kune mutengesi, unokwanisa kutaura kune munhu upi zvake. Uye, inguva yekusagadzikana kune nyika. Asi, unokwanisa kutaura kumurume kana mudzimai ari kutarisira kuuya kwake. Uye kubwinya, kuri pachiso chavo, kuchipenya. Ivo, vari kutarisira chiitiko, chikuru ichocho. Saka, mepo yese yakazara zvekare. Achitarisira chimwe chinhu kuti chiitike. Nyika haisi kuziva zviri kuda kuitika. Asi chechi yaMwari mupenyu inoziva izvo zviri kuzoitika. Vanoziva kuti munguva shoma wamanda icharira. Uye tichamuona achiuya akatasva achibva mukubwinya ari pabhiza jena uye nehondo dzekudenga dzichimutevera. Uye avo vakafa muna Kristu vachabvutwa. Uye, votakurwa kumusoro kunosangana naye muchadenga. Ndizvo zvatiri kutarisira. Tiri kuzvishuvira. Uye, tinoudzwa kuti mweya yevana amai, vai, nevamwe vakadaro, vatataura nezvavo mangwanani ano, vangori pasi pearitari yaMwari. Vari kudanidzira, kusvikira rini, Ishe, kusvikira rini, amai vanoda kukuona, zvimwe, semairo aunoda, kuvaona. Uye vadikani vedu vanoda kusangana nesu zvekare sekuda kwatinoita kusangana navo. Kusangana zvekare kwakadini kuchavepo kana iye achinga auya. Kusangana nevadikani vedu uye kuvaona vari mumutumbi wavo yekumuka kuvakafa. Uye vakabwinyiswa achifamba famba nemudyi wenhaka yerumuko. Achitarisa hunhu hwavo kuti wakashanduka zvakadini, unyoro nerunyararo, uye achizove kupishana nekumhanyidzana nekusvetuka pamwe nekugwina nekuti chave ziyenda nakuenda rese rekurarama pamwe chete. Zera rino guru rekupengereka iro ratiri kurarama. Hapangorina nguva yechimwe chinhu kungokwira nekukwachura nekubvuta. Handiti izuva rinotyisa. Zvadaro, apo pavakange vakamirira kuti chimwe chinhu chiitike, zvakange zvakaipa kwazvo kuti vazhinji veavo vaive papaseka havana kana kutombomuona. Asi vaiziva kuti chimwe chinhu chaizoitika, asi zvakadaro havana kukwanisa kumuona. Ndizvo zvazvichange zvakaita pakuuya kwashe. Kune vanhu vakawanda vasina kugadzikana nhasi, vanoziva kuti chimwe chinhu chiri kuda kuitika, asi ivo havazombomuoni. Nekuti iye achauya mukunyarara kwepakati peusiku kuzotora chechi diki iyoyo, iyo iri kushuva pamwe nekumirira uye ichitarisira kumuona. Ndiwo avo vachauya kuzotora. Vazhinji vemunyika avo vari kurarama pane zvinoyevedza uye vachifadza mweya yavo pane zvinhu zvemunyika, havazomboziva zvinenge zvaitika kusvikira chechi yaenda mukubwinya. Nekuti achauya sembavha pausiku uye wovatora vachienda. Saka tinokwanisa kuona kuti tadzoka zvekare kunzvimbo imwe chete. Zvino tinoona kuti tarisiro izi kuti Mwari vanouya kune avo vari zvose kupfuura nemumagwaro, zvakava zviri chinhu chimwe chete kuti ivo vari iye anogara achionekwa kune avo vari kumutarisira nguva dzose, kune avo vanenge vachida kumuona. Uye ndine chokwadi chekuti ndiyo tariro iri pamwoyo pedu manheru ano. Pave nemwedzi inenge mitanhatu yapfuura, ndinofunga ndakanga ndichipupura kune vamwe vanhu, uye ini ndakati, kufunga nezvazvo kuti chero nguva ipi zvayo iye achauya. Uye icho chakandikonzera kuti nditaure izvozvo, ndakanga ndichitaura nezve Hama Bosworth pandakaenda kunoona mutana mutsvene iyeye, apo patakanzwa kuti vakanga vari kufa makore makumi masere neanoraudzira ekuberekwa. Mudzimai neni ndokuenda zasi ikoko kunovaona vasati vafa. Ini ndaitongofanirwa kutaura chimwe chinhu kwavari. Ndinofarira kutarira vatsvene apo pavanenge vachipinda mukubwinya, uye ndaifanira kuvaona. Uye takamhanyisa motokari kwazvo. Asi pandakasvika ikoko ndokumhanyira ndichipinda pamukova, muchikona chidiki maiva makarara mukuru uya wekare. Ivo vakasimudza musoro wavo pavakandiona ndichiuya, maoko avo ekare asina simba akarembera kunze nenyama yakarembera pasi. Asi ivo vakatambanudza maoko avo kwandiri. Zvino ndakavabata muhuro zvakasimba uye ndikadanidzira, baba vangu, baba vangu, ngoro dzeIsraeri nevatasvi vemabhiza vacho. Nekuti ivo aive murume mutsvene ane umwari. Uye ini ndikati, Hama Bosworth, ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu. Munotenda here kuti muchaita zvakanaka? Ivo vakati, ini handisi kutomborwara. Ini ndikati, saka chii chiri kunetsa? Ivo vakati, ndiri kuenda kumusha. Ivo vakati, ndaneta uye ndapera basa uye ndiri kungoda kuenda kumusha. Ini ndikati, zvino munocherechedza here kuti muri kufa? Ndikati, ndiri kuda kukubvunzai chimwe chinhu. Tichidzokera zasi kumashure nemumakore makumi manomwe neanoraudzira eshumiro, ndeipi yakanga iri nguva yenyu yakanyanyisa kubwinya? Mungataure neni here changamiri, uye mondiudza kuti chiitiko chipi chamakava nacho mukudzika zasi nemumutsara iyo yamungaverenga kuti ndiyo nguva yenyu hurusa? Ndairarama kusvika pazera ravo. Handaizombokanganwa apo meso aya matema akanditarisa nepamusoro pemagirazi iwayo. Ivo vakati, hama yangu inodikanwa, ino ndiyo nguva hurusa yeupenyu hwangu. Handikwanisi kufunga nezvenguva ipi zvayo yaive yakabwinya kupfuura iye zvino. Ndakavatarisa kumeso uye ini ndikati, changamiri, muchiri kuziva here kuti muri kufa? Ivo vakati, Hama Branham, ndakarara pano ndakamirira miniti yega yega kuti iye azarure mukova uyo uye ouya onditora kuenda kumusha pamwe naye. Ndiyo nzira yekufa nayo, ndiyo nzira yekuenda nayo. Uye sekuziva kwamunoita kuti angaite maawa maviri vasati vafa, ivo vakange vaiva vambenge vakarara vari mukoma kwemazuva anopfuura maviri. Zvino apo vakabengenuka vakasimuka imomo mukamuri ndokutanga kutaura kumudzimai wavo. Zvadaro chiriporipotyo vakabva vaita sevari kunjenjemera. Zvino vakakwazisana maoko kweawa yakakwana kana kudarika neshamwari dzainge dzakafa kwemakore makumi mana kana kuti makumi mashanu vari avo vavakatendeutsa vaiva muchechi mavo. Vakakwazisana maoko naamai vavo uye nababa vavo kusvikira vakanga upenyu hwakanga hwabuda mumutumbi wavo. Vakarara papiro ndokukotsira vari mumaoko aishe Jesu. Hapana chinhu chakafanana nekumushumira uchimutarisira. Uye apo pandaitaura nemurume uyu pamusoro peizvi uye ndikataura chiitiko ichocho, ndakataura izvi ini ndikati, changamire, oh, hazvizova zvakabwinya here apo patichamuona? Oh, dai aizouya nhasi. Iye akati, hama Branham, regai kutyisa vanhu zvakadaro. Ini ndikati, uri kurevei? Iye akati, oh, regai kuedza kuudza vanhu kuti nyika iri kusvika kana kuti Kristu ari kuuya. Zvinovanesa. Oh, ini ndakati, kwete, ruregerero kune avo vari kumutarisira. Inhau dzakabwinyiswa kwazvo idzo dzavanokwanisa kunzwa kuti Jesu ave pedyo nekuonekwa achiuya kuti atore chechi yake. Kuchembera kuchashandurwa kuve hudiki. Ufaro uchapiwa panzvimbo yekusuwa. Upenyu uchapiwa panzvimbo yerufu. Upenyu hunofa huchiva hunhu hwakanaka zvichatsivaniswa. Oh, inguva yakadini kuziva kuti achauya. Ivo vakanga vachimutsvaga, vakanga vachimutarisira. Zvino apo paakauya takaona kuti paive nemapoka maviri. Rimwe boka raive richimutsigira uye rimwe raipesana naye. Uye ndiyo nzira yatinozviwana nhasi. Ndizvo izvo kuuya kwake kwagara kuchipatsanura vanhu. Nguva dzese paunowana Jesu unowana avo vanenge varipo vanenge vachipesana naro. Ndisatani iyeye. Uye nhasi patinofunga nezvazvo hationi shanduko yakanyanya. Zvakangofanana, vanhu vakashanduka asi mweya wevanhu hauna kushanduka. Saka pakupedzisira pavakazotarisa kunze kwesuo uye vakamuona achiuya akatasva padhongi riya duku jena, ndosaka vadzidzi vakatanga kudanidzira umambo hwekudenga hwasvika. Vanhu vakamhanya kunosangana naye uye Jerusarema rose rakazunguzwa. Pane chimwe chinhu pamusoro pazvo, kana Jesu auya zvinogara zvichiva nekuzunguza. Uye guta rose rakazunguzwa uye ivo havagoni kuzvivanza. Uye vaparidzi vezuva iroro vaifanira kudavirira pamusoro pekuzunguzwa uku nekuti vaive pamutambo wepaseka. Uye ivo vakadanidzira, ndianiko uyu? Apo mhepo payakazara uye kuuya kwaishe Jesu kuJerusarema kwakanga kwazadza mhepo netarisiro zvinotaridzika sekunge vadzidzisi vaifanira kuziva izvo zvakanga zviri kuzoitika. Zvaitaridzika sekunge muprisita mukuru aifanira kunge achizviziva. Zvaitaridzika sekunge vamwe vaprisita vose vaifanira kunge vachizviziva izvozvo. Uye hazvina kushanduka zvachose nhasi nekuti mweya mutsvene uri kufanotungamirira kuuya kwaishe Jesu. Uye apo mweya mutsvene uri kutanga kutambanuka uchienda pasi rose. Moto yerubutsiriro yakatungira kwese kwese. Zviratidzo zvikuru nezvishamiso zvakaitwa. Kupodzwa kwakaitika. Zviprofita zvakataurwa. Kuungana kwese kwemaropafadzo echiapostora kwadzoka kuchechi zvekare. Saka sezvazvaiva kareko ndizvo zvazviri iko zvino. Mweya weasingatendi uchiri kudanidzira kuti ndianiko uyu? Vamwe vavo vaitenda pana Ishe Jesu zvokuti aive munhu akanaka. Vamwe vavo Baiti, iye, muna akanaka. Izo zavano etaura, nasi. Vano edza kumbuisa. Sa Napoleon, murwi. Vano edza kumbuisa sa George Washington, murume anotaura chokwadi. Asi iye, aipfuura izozo. Macherecheza here, kuverengwa kwemagwa. Iyo vakati, uyu, muprofita, unova kuGarilea.
And they try to say the same thing today. When they see
the great move of the Lord to restore back the health, the sickness, the affliction, avo vanorwara nevanotambudzwa kumuona achishandisa mweya wake muchechi make kunzvera pfungwa dzevanhu kumuona achiita zvakangoita apo haiva pano panyika kuzadzisa izvo zvakataura kuti zvaizoitika zviro kwazvo vachechi nevanhu vainge vachihunza kuti ndianiko uyu vakange vasinganzwisisi kuti Jesu aive ani nekuti hapana kana mumwe wavo aikwanisa kumucherechedza nezvikoro zvavo. Iseminari ipi yakabuda kubva mairi? Chikoro chipi chebhaibheri chakabuda kubva machiri? Uye ndizvo zvazviri nhasi. Vazhinji vevanhu vakazodzwa nemweya mutsvene havana kubuda kubva mune seminari ipi zvayo. Ivo zvibereko zvekusarudza kwamwari pachavo. Asi zviratidzo neminana uye nezvishamiso zvakavimbiswa mubhaibheri zvinofamba pamwe nemweya mutsvene mukuru uyu paunenge uchifamba pakati pevanhu. Uye ivo vanoti nhasi, ko, vanobva kuchikoro chipiko uchingopinda muguta kuti uite rumutsiriro? Ko, iwe uri wesangano ripi? Ndakava nenguva yekukurukura chishanu masikati nemupurisita weRoma Katorike anobva kuchechi yechiirish iri muLouisville. Uye pasina nguva ndaziviswa kwaari murume akanaka akadzidza. Iye akati, Branham, muri wesangano ripi? Ini ndakati, handisi wechero rimwe zvaro. Uye iye akati, ipapo makagadzwa here? Ndikati, hongu changamire. Iye akati, ndiani akakugadzai? Ndikati, Ishe Jesu vakandipa mweya mutsvene kuti ndiparidze vhangeri. Uye vakandituma. Zvakanaka, ndiko kugadzwa kwatinoda. Jesu haana kumbotaura kuvadzidzi vake kuti endai kunze uko kune vanisi kutsoropodza zvinhu izvozvo. Asi zvakadarika zuva razvo, iye haana kutaura kuti enda unodzidzira kuva mushumiri kwemakore akati kuti iye akati, mirirai muguta reJerusarema kusvikira mazadzwa nesimba rinobva kumusoro. Iye akataura izvozvo kune varume vakanga vasingakwanise kusaina zita ravo. Zvino mushure mekunge mweya mutsvene wauya pamusoro penyu, zvadaro imi muchava zvapupu zvangu kwese muJerusarema, Judhea, Samaria uye kusvikira kumagumo enyika. Ndiko kugadzwa. Hatina pakanyorwa panoratidza kuti Jesu akamboenda kune chero chikoro zvacho kana kupedza kudzidza kubva kune maseminari api zvavo. Zvakadaro, kwakave nemaseminari akawanda akavakwa muzita rake kuitira chikonzero chezvinamato kupfuura zvaive kune chinhu chipi zvacho chati chambove munyika. Hatina kumbova nechipi zvacho chinyorwa chipi zvacho chekuenda kwake kuchikoro. Asi zvakadaro, kwakave nezvikoro zvakawanda zvakavakwa muzita rake kudarika zviripo zvichero imwe mhando zvayo yezita riripo pasi rematenga. Zvikoro hatina kumbobvira taziva nezvake achinyora bhuku. Asi pakave nemabhuku akawanda akanyorwa pamusoro pake kupfuura zvinyorwa zvose zvakanyorwa. Uye nhasi bhaibheri rake ndiro bhuku rakanyanyisa kukurumbira riripo pasi rose pakati pezvinyorwa zvese. Asi munoona muzuva rekushanyirwa ivo akadanidzira, ndianiko uyu? Munoona, Mwari vanotora chimwe chinhu chinoita sekunge chisina basa kuti vagadzire chimwe chinhu kubva machiri. Ndizvo zvinovaita kuti vave Mwari. Zvino pavakamuona achiuya akatasva achipinda nepasuo iroro, vamwe vavo vakati, iyeye munhu mukuru. Vanotaura izvozvo nhasi kune zvikoro zvedzidzo yebhaibheri zvinodzidzisa nhasi kuti Jesu aive munhu mukuru, kuti aive munhu akanaka, vamwe vavo vanototaura kuti aive muprofita. Zvino dai iye aiva muprofita chete kana munhu akanaka, tiri muzvivi zvenyu. Iye aipfuurira muprofita. Iye aipfuurira munhu akanaka, asi zvakadaro aiva munhu akanaka, asi zvakadaro aiva Mwari muprofita, asi aipfuurira izvozvo. Iye aive Mwari airatidzwa munyama kuti abvise chivi. Uye apo paakauya akatasva achipinda, vanhu vazhinji vakati, iye mupodzi. Oh, takamuona achizarura meso emapofu, takamuona achiita kuti munhu aiva chirema afambe, takamuona achinamata uye kupisa kwemuviri kukabva pane mwana. Asi ipapo mhando iyoyo yaingomutevera nekuda kwechingwa nehove. Uye ndizvo zviri mhomho nhasi vazhinji. Kana pane mupodzi, handiti ivo vanomutevera, uye iye anongori, iye anongori chitubu kugwenga. Kana vakarwara vanomhanya voti, oh, mungandinamatirawo here kuti Ishe Jesu vagondipodza. Uye pavanongobuda muchipatara kana kuti panhoye urwere, vanodzokera kunze chaiko uko munyika, voenda sembwa kumarutsi ayo kana senguruve kumatope ayo. Sezvakataurwa negwaro, kungomutevera nekuda kwezvakanaka zvavanokwanisa kuwana kubva maari, vanomushandisa kungovaba bango remitupo kana chimwe chinhu icho zvavanokwanisa kuwana kubva kwaari, uye vasingatarisire kumushumira. Mhomho iyoyo ichiri kuenderera mberi nhasi. Paiva nevane maperembudzi mapfumbamwe vakapodzwa, uye mumwe chete ndiye akadzoka kuzomupa rumbidzo. Kana kuti vaiva gumi here, ivo mumwe chete wavo akadzoka kuzomupa rumbidzo, asi vamwe vose vakaenderera mberi vasina kutenda. Uye dai vanhu muAmerica avo vakapodzwa nesimba raMwari vaizotendeutsira mwoyo yavo kuna Mwari, vaizova nerumutsiriro rwairova nyika ino, urwo rwaizopfiga mashabhini ose, urwo rwaizozvitoro zvedoro nezvitoro zvewhisky zvinenge zvichisipo zvachose. Machechi aizozara, dzimba dzemitambo dzaizova dzisina vanhu svondo maneru, uye paizova nerumutsiriro rwaiitika kwese nemunyika ino. Asi pavanozviona zvichiitika zvinhu izvo zvinoitwa naMwari, vachiri kudanidzira, ndianiko uyu? Ndianiko uyu ari kuuya? Ko, vakabva nekupi? Ndianiko uyu? Izvi zvinoitwa nesimba ripi? Handimbokanganwa kuJohannesburg, South Africa. Ndakanga ndichangosvika, ndakurumidza nemaminitsi angaita 30 nendege. Ndakanga ndave nemazuva 3 neusiku 3 ndiri mudenga. Ndakaneta kwazvo zvekuti ndakanga ndisisazvifarire. Ivo vakanditora kuenda neni kunze kunhandare dzinoratidzirwa zvinhu uko, kwakanga kwakaungana vanhu zviuru 50 kana 60. Uye pasina nguva ndakwira papuratifomu kusvikira Mweya Mutsvene ndakaona kuchiuya kudarika nepo bhazi, uye raiva nechikwangwani pariri Durban. Ndakaona mujaya achiita sekupikisa ndokubva averevedza achibva pana baba naamai vake aine rimwe gumbo rakapfupika mainji 6 kana kuti masere pane rimwe. Aiva akapfeka shati chena nemasikoro bhandi akasimudza mudhebhe wake. Zvino ndakacherichedza mujaya wacho, ndakatarisako zvekare chiratidzo chakanga chaenda. Uye zvadaro, munguva pfupi ndakaona chiedza chiya chakarembera pamusoro pemujaya kumashure-shure chaiko muungano. Uye ndakatarisa ndikafunga ndakambomuona kune imwe nzvimbo. Ndakamutarisa, uye chiedza chiya chakangoramba chakamira pamusoro pake kwemaminitsi mashoma. Uye ndaive ndakamirira mududziri kuti abate mashoko aitevera. Zvadaro ndakaona mujaya mumwe chete, iyeye asimuka ndokukandira madondoro ake pasi, uye gumbo rake raiva pfupi nemainji 6 rakadzika rikaenzana nerimwe. Uye ini ndakati kuna vaAJ Schulman avo vari mukubwinya manheru ano, ini ndikati, vaSchulman, imbodzokororai mashoko angu ichi chiratidzo. Ivo vakati, zvakanaka kwazvo. Uye ini ndikati, mujaya akagara kumashure uku akapfeka shati chena nemasikoro bhandi akauya kubva kuguta rinonzi Durban, mamaira chiuru nemazana 500 kudarika nemunyika ari mubhazi. Uye akatonzvenga baba namai vake kuti auye, asi iye atenda pana Ishe Jesu. Uye ane gumbo rimwe chete rakapfupika mainji 6 pane rimwe. Zvino mujaya wacho akasvetukira mudenga hoyo paaiva akamira achiedza kusvanzva dzira madondoro ake uye ini ndikati mujaya Ishe Jesu akupodza uye pakare pagumbo rake rakabuda mainji matanhatu kusvika pane zvarinofanira kuve zvichienderana neose uye vakaunza mujaya wacho platform uye vachiremba vakamuongorora ipapo imi munoona mufananidzo wake mubhuku rangu ndakange ndakamira ipapo kwachinguva chidiki ndakaona motokari diki yegirini ichimhanya ichidzika nemugwagwa zvino ndokutsvedza iyo yakatenderera ichidzoka kumashure ndokurova muti mumwe musikana wechidiki ane musoro une vhudzi rakachenuruka aive akatyoka musana uye ini ndikati ndinoona motokari diki yegirini yakatsvedza ichinorovera pamuti uye musikana wechidiki ane musoro une vhudzi rakachenuruka remakore angaite gumi nemasere ekuberekwa ane musana wakatyoka iye ari muchinhano chakaipisisa hapana akadayira uye handaikwanisa kuona chero kupi zvako muungano iyoyo huru yakakura yevanhu zvino ndakamira ipapo zvingangoita hamenisi mashomo ini ndikati nzwisisai izvi regai kuva munofungira ndiishe jesu musimba nerumuko ivo vakatumira mweya mutsvene kuti uenderere mberi nebasa ravo zvino ipapo ndakaona chiratidzo chichiitika zvekare uye handina kwanisa kuona mudzimai wacho wechidiki pagare ipapo pakamira pamberi pangu chaipo hepano pakabira chiedza chiya sezvamunoona pamufananidzo uye icho chakamira pano ndakafamba ndoenda ikoko zvino ipapo ndipo paive arere zasi kwepuratifomu ini ndikati mudzimai wechidiki ishe jesu vakupodza zvino akatanga kuchema amai vake vakati oh kwete regai kumuudza kuti asimuke vachiti kana akatsukunyuka iye anozofa uye musikana wechidiki akasvetuka netsoka dzake achidanidzira pamwe nekurumbidza mwari uye amai vacho vakafenda ndokuwira munhoo umo maiva makarara musikana chii ichocho panguva ingangoda kuita iyoyo mumwe murume mutsoropodzi akasimuka kumashure uko uye akasimuka neimwe tsoka yake iri pachigaro uye imwe iri pane chimwe zvino ndokuti iwe wekuamerica ndokupikisa kuti undiudze kuti unoita izvi nemuzita ripi uye kuti uri wesangano ripi rechechi maona zvakangofanana havanzwisisi ivo havasi kutsvaka zvinhu izvi machechi haasi kutarisira kuuya kwacho uye mweya mutsvene uri pano kuzosimbisa kuuya kwake kuti kuzadziswe zvakanyanya mumwe nemumwe anoda kutora nzira yake ndiwo mamiriro azvaive ikoko boka rega rega vaive nezano ravo asi hausi iwo mubvunzo manheru ano handizvo zvandiri kutaura nezvazvo asi mubvunzo wandiri kukubvunzai ndewekuti imi munofunga kuti chii ichocho zvine chekuita nemi ndianiko uyo ari kukwira nokudzika nemudzinyika kwete vanhu vanhu havakwanisi kuita zvinhu izvozvo ndianiko iyeye ari kutaura uye achiti kuvanhu vari muungano sekuti akagara pano nechepano apo uye nenzvimbo dzakasiyana-siyana mumusangano apo madzimai nevarume pavanounzwa muno vachifa ndianiko iyeye mudzimai wechidiki uyu afamba achipinda munzvimbo yekubhabhatidzira mangwanani ano uyo masvondo matatu apfuura achifa nekenza yesaikoma anogara pano muna maple street my bite uye ndakabvunza vana chiremba vatatu vaive naye iye akanga asina mukana mumwe zvavo wekurarama aine vana vadiki vana kana kuti vashanu uye amai vangu vachiedza kuvachengeta amai vakati bill haasi kuzombodzoka kumba zvakare zvino ndakaenda kunze uko kwaaive ari zvino ishe jesu vakataura zvanzi najehovha kana akaenda kuchechi uye ovimbisa kubhabhatidzwa muzita raishe jesu uye oshumira mwari achaenda kumba apora uye ini ndakamubvunza uchaita izvi here mudzimai uye iye akati zvese zvamunotaura ndichazviita pakarepo marwadzo akabva mazuva matatu akatevera akange ave kumba uye vana chiremba havasi kukwanisa kuwana kana kamuhwezva hako kekenza iyoyo ndianiko uyu anoya muzita rashe
ndiani
ko iyeye ndimwe ya mutsvene wa Mwari maonero ako ndiati pauri maonero ako ndihapi uchiziva mufudzi wako uye apo makagara kuzvigaro izvipano vanhu vanobva kunze kweguta vakagara nepfari vakagara nehepano pagere murume pane imwe nzvimbo muno hama yechimenonite pano chaipo anotambura nepfari handina kumbobvira ndamuziva kana kumuona hapana kana chinhu nezvake uye pakarepo makore angaite maviri apfuura ndinofungidzira kana mamwewo hongu makore maviri mweya mutsvene wakazvidana uye ukati zvanzi najehovha iye haana kuzombova akabatwa kubva ipapo ndianiko iyeye ndianiko iyeye mudzimai uyu aiva agere pano svondo yapfuura nguva yekupedzisira yandaiva pano akanga auya achibva kune imwe nzvimbo muillinois zuva rakatevera aine bundu rakakura kwazvo mumuviri wake iro raive rave kenza uye vamwe vana mazvikokota vezvesainzi dzekurapa vekuillinois vaimuendesa kukiriniki huru kuti anovhiyiwa muvhuro uye iye akamanikidzira nzira yake akapinda handina kungobvira ndakamuona kana kunzwa nezvake uupenyu hwangu hwese uye pakarepo mweya mutsvene wakamufukidzira uye ukamuudza kuti aive ani kuti aibva kupi uye iye aizovhiyiwa zuva raitevera vagani vaive pano ipapo kuti vazvione izvozvo uye nekuona nhau dzichidzoka zuva raitevera paakaenda kuna chiremba vakamutora kubva kune imwe kiriniki kuenda kune imwe kiriniki uye havana kukwanisa kuwana kana kamuhwezva kayo hako ndianiko uyu o Mwari ivaine tsitsi ndianiko uyu ari kuita izvi ungakwanise here kutochinga kutaura kuti aive mufundisi wako kwete ungakwanise here kushinga kutaura kuti vanhu vaive nechimwe zvacho chekuita mazviri kwete ndimweya mutsvene mweya waiva pana ishe wedu jesu uye kuuya kwake kuzozvibatanidza nechechi yake kwava pedyo zvekuti ivo vava kuparadzira chiedza chavo chikuru chitsvene kuzodzikinura pamwe nokuunza mukuyanana chechi yamwari mupenyu kuitira kubvutwa kwava pedyo ameni ndianiko iyeye ini handikwanise kupindura mubvunzo wako handikwanise kukupindurira asi ndinokwanisa kuzvipindurira pachangu uye nepamusoro pedheski rino rinoyera manheru ano munzeve dzeino ungano uye neva vakatengwa neropa raishe wedu jesu ndinotaura izvi kubva pakadzika pemwoyo wangu kwete nekuti ndiri mumwe wenyu kwete nekuti ndinongovawo mumwe munhu akasiyana asi mumwe wevakadzikinurwa avo vakagezwa neropa ndinotenda kuti chiedza chimwe chete ichocho icho chakarembera muchechi muno manheru ano chimwe chete ichocho chinoratidza neunhu hwacho kuti icho ndijesu kristu muchimiro chemweya mutsvene chero ani zvake anoziva gwaro anoziva kuti jesu akati ndakabva kuna mwari uye ndinoenda kuna mwari iye asati aitwa nyama paaiva namozisi murenje aiva shongwe yemoto uye paya mozisi paakashuva kumuona iye akapira musana wake kwaari zvino mozisi akati anotaridzika semunhu paaiva pano panyika iye aiva munhu iye akaita zvinhu zvimwe chete chaizvo izvo zvaari kuita nhasi kuburikidza nevanhu vaakadzikinura heunoyi uyo anouya uye ove nemufananidzo wake uchitorwa chii ichocho mushure mekufa kwake kuvigwa pamwe nerumuko pauro aiva munzira yake kuenda kudhamasiko rimwe zuva zvino chiedza chikuru chakamurovera pasi varume ivavo vaive vakamukomberedza havana kuona chiedza chacho asi chakarovera pauro pasi kusvikira chamuita bofu iye akave nedambudziko nemeso ake upenyu hwake hwese uye akati pane imwe nguva zvichida ndaizvisimudzira pamusoro nekuda kwekuwanda kwechizaruro chakapiwa kwandiri munzwa munyama yake mutumwa wasatani kuti amutambudze nekuti kwaiva kuwandisa kwechizaruro uye apo pauro paakaroverwa pasi ari munzira yake kunotambudza vanhu avo vaiita ruzha rwakanyanyisa boka revakaberekwa patsva vanhu vaidanwa kunzi vakatsauka pachitendero Paulo, aiva, panzira yake kunotambudza ivavo, aine mapepa muhomwe make, kuti avasunge, uye, ovaunza kuJerusarema. Uye, pava pangaite pakati pezuva, pakauya chiedza, icho chakamurova, kubva patsoka dzake, kuenda pasi. Zvino iye akawira muguruva renyika, pakauya izwi, kubva muchiedza ichocho richiti, Sauro, Sauro, ko, unonditambudzireiko? Uye Sauro, akatendeuka, ari muchinhano chake cheupofu, akatarisa kumusoro, uye haikwanisa kuona chiedza chikuru ichocho, taibwinya kwazvo. Uye iye akati, Ishe, ndimi aniko? Iye akati, ndini Jesu, ndakabva kuna Mwari. Ndikaenda kuna Mwari, ndakabva kuna Mwari, ndinodzokera kuna Mwari. Iye akati, zvakakuomera kuti ukave minzwa. Chizaruro chimwe chete, pajecha iroro, rinoyera, nguva imwe chete, panzvimbo iyoyo, munhu haangazombove akava zvimwe chete. Munhu asati azvidana kuti muKristu, asati akwanisa kuzvizivisa kuti iye ndiani, iye anofanira kutanga ava nechiitiko ichocho chekuseri kwerenje uko kwaakasangana naMwari chiso nechiso. Nekuti nhasi unokwanisa kuwana chero mhando ipi zvayo yemhinduro, unokwanisa kuona Ishe vachiita chaizvo izvo zvavakataura kuti tiite. Uye vadzidzi vezvebhaibheri vakangwara vanozvishayisa basa nekutsanangura. Ivo vanozoti izvozvo zvaiva zverimwe zuva, zvaiva zviri zveiri, kana kuti izvozvo ndezverimwe zera, kana kuti izvozvo handizvo sezvavakataura nezvaJesu. Iye ndiBherizebhabhu, dhiabhori, iye muuki, uye nezvinhu zvose izvozvo. Ivo vane mhinduro. Asi kana munhu akambosvika mukusangana naKristu uye akamuona sezvakaitwa naPauro, kana kuva nechiitiko naye, hakuna vadzidzi vebhaibheri vakakwana munyika vangambokwanisa nekutsanangura shayisa basa chiitiko ichocho kubva kumunhu wacho. Ndicho chikonzero nhasi ivo vasina chiitiko chacho. Ndicho chikonzero vasingakwanisi kutaura. Ivo vose vari kutaura kuti ndianiko uyu, chiiko ichi, ko chinobva kupi? Havana mhinduro. Sei? Nekuti zvoga zvavanoziva idzidzo yebhaibheri, iyo yakagadzirwa neimwe chechi. Kwete kuziva dzidzo yebhaibheri ndihwo upenyu, kwete kuziva bhaibheri ndihwo upenyu, asi kumuziva iye ndihwo upenyu. Kumuziva iye semuponesi wako, dunga munhu semumwe chete uyo akakuzadza neupo hwake. Iwe wakange uripo apo pazvakaitika. Hapana kana ani zvake anokwanisa kuzvibvisa kubva pauri. Hapana kana mumwe chete anokwanisa kuzvitsanangura kuti zvibve pauri. Kana chiitiko ichocho chaitika kwauri, iwe unoziva kuti iye ndiani. Kwandiri iye ndiJesu Kristu, mumwe chete, zuro, nhasi nekusingaperi. Ndianiko uyu ari kuita zvishamiso izvi? Ndianiko uyu ari kuita mabasa makuru aya? Muparidzi here? Ndiona Roberts here? NdiBilly Graham here? NdiJack Shure here? William Branham? Chero ani zvake wangave? Havana chekuita mazviri. Ivo midziyo. Ndiwo Mweya Mutsvene uri kuuya neevhangeri, muzviratidzo nezvishamiso nemashura kuzogadzirira vanhu. Mhepo yakazara netarisiro, nevatendi vari kumutarisira kuti auye. Uye vamwe vari kuti sei rumutsiriro uyu? Sei tinarwo? Ngatipererei pakuva chechi. Hongu zvakataurwa muchechi pano chaipo kuti patakatanga kuvaka chechi itsva zvikanzi hatidi mashura, hatidi zvinhu izvozvi. Zvekare imi munozvida, endai henyu kunze uko mumunda wekuvhangera uko kwazvinoitika. Isu hatizvidi pano. Kana Branham Tabernacle ichinge yadirira kusvika panzvimbo yakadirira iyoyo inenge yatonyura. Chechi ino yakavakirwa pazvitendwa uye nesimba nevhangeri zvaJesu Kristu. Uye chero bedzi Tabernacle ino yakamira, dai Mweya Mutsvene unobwinya wawana mukana kune mweya kuponesa pamwe nekuzadza neMweya Mutsvene uye nokupodza vanorwara. Kwandiri ndiJesu Kristu, mumwe chete, zuro, nhasi nekusingaperi. Ngatinamatei. Kana iwe usingazive kuti iye ndiani, iwe hauzive kuti zvese izvi zvimbori chii, uye uchida kuziva, haungangoita zvakadai sekusimudza ruoko rwako here? Uye woti nekusimudza ruoko rwako, ndinamatireiwo hama Branham kuti ini ndigomuziva? Uye Ishe akuropafadzei. Uye kumativi ose ndiri kuona maoko enyu.
Now, Heavenly Father,
Zino baba vekudenga. Tinounza maridzo ino nezvibereko zvevanhu vari kusimudza maoko avo kuti ivo vari kuda kuziva kuti ndianiko uyu. Ivo vanoda kuzivana naJesu mukuru uyu. Uyo kuuya kwake kwerumuko kwave pedyo zvakanyanya kusvikira vanorwara vari kutotanga kupodzwa. Uye mushure mekunge izvozvo zvaitika, ipapo chiprofita chakauya muchechi kuchizotevera zvipo nemashura zvino zvadzika kusvika kuchiratidzo chiya chekupedzisira. Chinotevera kuchauya kubvutwa. Chechi ichatorwa ichienda, uye isu Ishe takataura kuti tinokuzivai musimba rekumuka kwenyu. Takamirira pamwe nekushuvira nekuchema nekukumbirisa. Uyai Ishe Jesu, bvutai chechi yenyu uye muitore iende nekukurumidza Ishe, nekuti nguva isipi vanhu vari kuzoputisa nyika iyo yamakaasikira kuti vagare pairi. Nekuti havana kukuteererai imi. Ivo havana kudzidza rugare asi hondo. Ivo havana kudzidza kururama asi vakadzidza misikanzwa. Zviri zvokuti havazova vese vanenge vaine nzara yesimba. Ishe kanzvimbo ikako kadiki kari mumwoyo mavo kanovaita kuti vave nenzara yesimba vari kuedza kukagutsa murabhoritari pane imwe nzvimbo kuti vaputitse vamwe vavo. Mwari, dai vakangokwanisa kucherechedza kuti simba iroro ravari kushuvira isimba rekumuka remwanakomana waMwari, simba remweya mutsvene kuti rishandure upenyu hwavo, kwete kuputitsa dzimwe nyika asi kushandura upenyu hwavo uye nokuvaita varanda venyu. Vanhu vazhinji vakabatwa nekupengereka, ivo vanotiona seboka revasina chavanoziva uye sevanamati vakatsauka sezvavakaita muzuva repakutanga. Asi apo pavakadzoka vachifara vachitenda imi kuti vakwanisa kutakura kuzvidzwa kwezita renyu, ndiwo manzwiro evana venyu manheru ano, Ishe. Kwese kwese isu tiri kungofara. Vamwe muzuva renyu vakaedza kukucherechedzai. Ivo vakati, iye ishamwe remurume uya wemusango Johani, uyo akabuda achibva murenje asina kupfeka mbatya. Aingova nedehwe rehwai rakare rakamoneredzwa paari. Munhu wemusango uyo aingokanda mashoko kumabvazuva nekumadokero uye achiti demo raiswa pamudzi wemuti. Vakati, iye muteveri wake, iye murume wesango, anopenga, pfungwa dzake dzakasomusiya. Shumiro yemweya iyo yaiva nemi, Ishe, yakapofomadza meso eivavo. Uye ndizvo waita zvekare nhasi. Mweya mutsvene mukuru uyu uchifanotungamira kuuya kwasho sezvakaitwa naJohani zuva rake, uchipofomadza vanhu kune avo vasingadi kuona asi kune avo vari kutoda kuti vaone. Imi makavasarudza, uye vese avo vandakapiwa naBaba vachauya kwandiri. Imi makati, uye hapana kana mumwe wavo acharasika, uye ndichamumutsa nezuva rekupedzisira. Tinokutendai imi nekuda kweizvi. Zvino avo vasimudza maoko avo manheru ano, tinonamata, Ishe Mwari, kuti imi muchazvizivisa kwavari muchiitiko musimba rerumuko. Zviitei, Ishe. Uye vamwe vanokwanisa kunge vari pano vasina kusimudza ruoko rwavo, asi zvakadaro mumwoyo mavo vanga vachiziva kuti vanozvida. Ndinonamata kuti mugovaropafadza uye movapa chishuwo chemwoyo wavo. Apo patichabva muchivakwa chino manheru ano, dai taenda tave vanhu vakasiyana, dai taenda tine nhango chakasiyana ichatange tinacho tichipinda kana changa chichipesana nekuda kwenyu kwaMwari. Dai tabuda tine kutsunga kwekubatirira panyanga dzearitari kusvikira mweya wedu wagutsikana kuti takave nechiitiko neni, uye kuti tinoziva uyo watinotaura nezvake nekuti takasangana naye uye tinomuziva uye tine kuyanana naye. Zviitei zvinhu izvi, Baba. Podzai vanorwara nevanotambudzwa. Ropafadzai mufundisi wedu anodikanwa uye anokosha, Mwari. Ndinonamata kuti imi muchava navo pamwe nehanzvadzi dzavo dzakaisvonaka pavanenge vachiimba evhangeri uye nekuriparidza muwairesi yavo. Ropafadzai vaeni avo vari mumasuo edu, Ishe. Dai vakaenda vachibuda manheru ano vaine simba rawedzerwa mumwoyo mavo uye nechinangwa chekuti ivo kubva panguva ino zvichienda mberi, kana vasingakuzivei uye vasina kukushumirai kumashure dai akushumirai. Tichiziva izvi kuti zvimwe zvinhu zvose zvichasvika pazvinoshayiwa basa, asi shoko rashe richagara nekusingaperi. Zviitei Baba, tiregererewo zvii zvedu zvose uye dai tasangana pane iroro guru, nekuti iye akatanga kundida ndokutenga ruponeso rwangu pamuti weKarivhari. Zvino mushure memharidzo, ngatingokotamisei misoro yedu uye timunamate apo patiri kuimba kwaari. Ndinomuda nemwoyo wako wese. Ndinomuda nekuti iye akatanga kundida ndokutenga ruponeso rwangu pamuti weKarivhari. Vangani vanomuda zvemazviro kwazvo, simudza ruoko rwako utaura izvi nechapupu. Ndinomuda. O iye, haashamise here? Unoziva, ndinongoda kugara seizvi uye ndongonwa neimwe nzira. Muupo hwake, shoko rake rafanoenda rawira mumwoyo. Iro rinotigadzirisa, iro ritiunza kukuzviisa pasi pemweya wake. Zvakanaka sei kungomunamata ipapo? Zvino paunenge uchienda uchibva pachechi manheru ano, enda uchimunamata. Uye rangarirai, vhiki rino kune musangano wemunamato pano nechitatu manheru. Musakanganwe nepfenyuro yehama nevhu nemusi wesvondo kana kuti musi wemugovera na9 o'clock WLRP. Ndinongofarira kuvanzwa. Hamudaro here vana kana kuti vatatu? Zvinonzwikwa zvakanakisa kwazvo. Kudzimai neni uye nevana tose tinoburitsa kawairesi kadiki panze uye tokaunganira kuti titeerere hama nevhu nenhepfenyuro yavo uye nemashoko avo akaisvonaka emasimudziro avanoita Mwari uyo wavanoda pamwe nokutenda. Regai kutaura izvi kuna imi vayeni muri pano. Kana musina kuchechi kwamunoenda, uyai kubatane pamwe nesu. Ndinokutaurirai kwete kutaura izvi uye ivo vakagara pano. Kwete changamire, ini ndakataura izvi nguva zhinji. Ini ndinoda hama nevo. Ichi chekutanga, iva mudzidzi weBhaibheri. Chinhu chekutanga, ivo mwana waMwari. Chinhu chinotevera, ivo mumwe chete mazuva ose. Ndavaziva kwemakore akawanda, ivo havana kumbobvira vashanduka. Nepadiki zvapo ivo vachiri Oman Neville, muranda waIshe Jesu. Uye ndinofunga ivo vane homwe usiku ndakafanira kuti ndivakumbire kana ivo vakanga vasina muchirongwa chavo kuti vozokwanisa kutigadzirira mukana wekuti tiuye zasi uye tonamatira vanorwara. Pane vamwe vanga vachiuya vachizopinda ari mangwanani ano, unoziva. Zvino mudzimai wavo mudiki akadavira runhare uye ndakanga ndichitaura nemudzimai wangu kumashure uku nezvazvo. Uye tinotenda Mwari zvakadini nekuda kwemudzimai wavo mudiki akanaka uye nemhuri yavo. Izvozvo zvakanaka kwazvo. Ukaona mushumiri nemudzimai wake vachiwirirana zvakadaro, ukutapira nemukuzvininipisa, izvozvo zvinoita kuti chechi ifambe zviri nani kwazvo zvakadaro. Izvozvo zvinongowedzera kutapira apo mazuva paanenge achifamba. Munomuda nemwoyo wenyu wese here? Zvakanaka. Tine rwiyo rwekuparadzana rwatinoimba. Tora zita raJesu newe uye tipeiwo kodhi yacho diki, hanzvadzi, kana munharwo ipapo mubhuku. Uye tave kuzoimba rwiyo rwedu rwekuparadzana. Uye kana tichinge taimba ndima yekutanga, tinoda kutendeuka tokwazisana maoko mumwe nemumwe. Zvakanaka. Tipeiwo kodhi yacho. Zita raJesu pamwe newe, mwana wekusuwa nenhamo, richakupa mufaro nokunyaradzwa. Ritore kwese kwaunoenda. Zita rakakosha. O, rinotapira sei tariro yenyika nemufaro wedenga. Vari vakuropafadzei hama. Zita rakakosha. O, rinotapira sei tariro yenyika nemufaro wedenga. Ngatitorei ndima iyi zvino pazita raJesu tichigwadama. tichiwa tozvambarara patsoka dzake mambo wemadzimambo kudenga chamugadza corona kana rwendo rwedu rwapera asi zvava zvakanakisa izvozvo here rakakosha zita rakakosha o rinotapira sei tariro yenyika nemufaro wedenga zita rakakosha zita rakakosha o rinotapira sei tariro yenyika nemufaro we vangani vanorangarira rwiyo rwedu rudiki rwataisimba usakanganwe munamato wemhuri unorwurangarira here ini handi peroma ameno unorwuziva irworwo kana kodhi kana kwete ngatirwuedzei kamwe chete hamusi kurwurangarira here regai zvichida ndaikwanisa kurwuedza kamwe chete nemi usakanganwe munamato wemhuri jesu anoda kusangana newe ipapo iye achatakura mitoro yako yose o usakanganwe munamato wemhuri vangani vanova nemunamato wemhuri zvakanaka izvozvo ngatirwuedzei zvekare ndicharudzorera mumashure muno ndinozvifarira izvozvo tose pamwe chete zvino usakanganwe munamato wemhuri jesu anoda kusangana newe ipapo iye achatakura mitoro yako yose o usakanganwe munamato wemhuri o ishe zvakanyorwa mumagwaro kuti vakatora kubva pamutumbi wapauro mahengechefu kana maapuroni uye mhechina yakaenda ichibva pavanhu uye zvirwere zvakapodzwa tinonamata o ishe kuti nenzira imwe chete zvicharatidzwa pane aya manevano apo pandiri kuvanamatira kune vanoshayiwa nevanorwara kunze uko pane imwe nzvimbo munyika kune mumwe munhu ari kutarisira nekumirira izvi kuti zviitike ndinonamata baba kuti imi muchazvipa nemuzita rajesu mwanakomana wenyu ameni zvino ndiri kuzokumbira patiri kukotamisa misoro yedu kuna hama yedu smith yakakosha zvikuru vari necheapo vanobva kuchurch of god avo vatakawana vakangofanana nehama yedu neville pano kuva muranda wamwari akavimbika akatendeka ndiri kuzovakumbira kuti vakumbire maropafadzo pamuri kuti muenderere mberi nemusvondo rino riri kuuya mwari vakuropafadzei kusvikira tasangana zvekare hama smith hongu ishe hongu 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 amen kwazisanai maoko mumwe nemumwe tinokuchingamidzai pakudzoka zvekare kutabhanakeri mwari vakuropafadzei